masanctions akaitwa na kuiswa Zimbabwe senyika. Masanctions akaitwa ya inonzi selective, yakaitirwa vanhu vari mugovernment eti pachivanhu kuti vamugabe na grace na vamwe maministers vakanzi ivo savanhu, kwete kuti nyika yeZimbabwe ndo vakaitirwa masanctions. Ndo saka vachiwati ivo ma selective sanctions. Masanctions asiwo akauraya nyika yedu. Zvinhu zviviri zvandataura zvakauraya nyika yedu. Vanhu vasingagoni mabasa, vari kuopowa mabasa avasingagoni kuti ihama nesamwari dzavanhu vari kutonga, uye nyaya yecorruption. Tikangogadzira zvinhu zviviri izvozvo chete, nyika yedu inobva yasimukira zvakare.
Vamwewo Dr. Moyo vanoti vanoda kuona muchiita marallies, kuvapa matisheti nezvimwe nezvimwe.
Vamwe vanobvunza nyaya idzodzo kuti tipewo matisheti, tengerere hwahwa nezvinhu zvakadaro. Ndinovataurira inini kuti munoziva chii, ipapapo ndo pamwe patisinganyatsoongorora kuti tiri kutangisa nyaya dzecorruption kubva pamaelections ipapo. Nokuti kana ndichi kutengerai matisheti, ko mari yacho yokutenga matisheti ndaitora kupi? Ndiri kutenga vhoti renyu here, kana kuti muri kuvhotera munhu wamunoziva kuti achagona basa even kana asina kukutengerai tisheti? Kana ndichitenga vhoti renyu, zvinoreva kuti even kana ndisingagoni basa racho, muchizviona kuti handisiri iye munhu wacho anofanira kuvhoterwa, muchandivhotera nokuti ndakakutengerai tisheti. Tatokanganisa tisati tambotangisa basa racho.
Vamwe vanoti vanoziva Dr. Moyo vari munhu akadzidza zvikuru, akashanda mumabhanga ekunze ane mukurumbira zvikuru, vakaita zvinodadisa. Vari kuti ko zvinorema here kuti vashande nevamwe, nekuti mapata anopikisa anenge ati wandei aya, zvekuti zvinenge zvinotinetsei kuti mukunde musina kubatana?
Ipapo ndogara ndova ndichivataurira vanhu kuti munoziva kuti chii, isusu tinofanira kunge takanyatsoongorora chinhu chokuti basa ratinoda kuti riitwe nderipi. Tisaite unyope hwekunyatsotsvaga munhu wacho anofanira kutungamirira timu yacho yokutonga nyika ino, anorigona basa racho. Nokuti nyaya yamacoalition aya, vanhu vari kuda kupana mabasa even vasingagoni basa racho. Isusu vasarudzi vacho, isusu maZimbabweans, macitizens, mavoters, ngatinyatsogara pasi tiongorore kuti basa ratinoda kuti riitwe nderipi. Kana tanyatsoongorora kuti basa rinofanira kuti riitwe nderipi, totsvaga munhu wacho mumwe chete anofanira kutungamirira kuti basa racho riitwe iroro.